Ndingati zvangu chinhu chikuru chandakabata ndopa Zelensky aka addressa President Biden directly akamuti iye you are a leader of the world and at this time chiita basa renyu sa leader of the world because vanhu vedu vari kuurayiwa day in day out zvipatara zvedu zviri kupaziwa zvikoro zvedu dziri kupaziwa saka mufanira kungwarira kuti hondo iyi haizi hondo yeUkraine iri against Ukraine chete ihondo iri against munhu wese ari progressive saka imi vaBiden sa leader of the world tokumbirai kuti muite leader wepeace muite zvese zvamunogona kuita kuti izvi zviri kuitika kunyika yedu kuUkraine zvipere ndofunga mashoko iwawo anga ari mazvi chaiwo aita kuti vaBiden onaivo vafunge kuti zvii zvimwe zvavangaite kuti hondo iyi ikurumidze kupera kusati kwafa vanhu vakawandisa ende kusati kwadistroyiwa nyika yeUkraine semaonero atiri kuona kuti iri kubhombewa left, right and center neRussia
ma zvavakataura izvi vamiriri veAmerica vakazvitambira sei
vakazvitambira chaizvo because takaona inonzi standing ovation takaona unity paCongress pakati pemaRepublicans nemaDemocrats chinhu chiri kushota mazuva ano kuCongress because of divisive politics yeUkraine yaunganisa ikasanganisa vanhu vaita so united muCongress zvekuti Biden kana achitovaudza kuti tiunida mari yakati kuti tisupporte Ukraine hapana nyangwe one paCongress anoti hazviite munhu wese ari kuvhuma ndosaka taona Biden achitoissua another further 800 million which he says iye kuti for this week alone vatopa almost $1 billion kuUkraine saka panapa chinhu chatikuona ndechekuti nemari dzakadaro for maweapons nemaweapons iri kupuhwa Ukraine tanzwa kuti vachapuhwa futi nemadrone tanzwa kuti America yakatiyo haisi kuda kuti ivharise airspace yekuUkraine because Biden iye ari kuti tikadaro tenge taita direct confrontation neRussia tenge takutanga World War 3 and World War 3 hapana munhu aichabatsira because even Ukraine tirikutraya kuti tibatsire tikatanga World War 3 inopaziva neRussia because toziva kuti Russia ine manuclear weapons
saka kana makatarisa munoona sekuti pane chichachinja here munoona vaPutin vachinyatsogara pasi vachiteerera kana kuti vachiita hurukuru navamwe vakuru vedzimwe nyika
I think right now to be honest nemwe nyangwe Putin akagona zvake kutora Kiev yaada kutora the damage yaaita kunyika yake chaiyo it is so tremendous zviya zvekuti at the end of the day even if Russia ikazviti yawina hondo iyi inenge yaloser chaizvo right now stock exchange yavo has been closed for over 8 days because vari kutotya kuti vakangovhura stock exchange iya the run down inoitika inobva yadamaja economy yavo zviri wese zvese necurrency yavo rabwia inobva yaita marara chaiyo damage yaitiwa naPutin marelationships even worldwide trade relationships Russia at the end of the day is going to come out yaloser.